This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 1/2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Congress yeZANU PF yotanga mangwana mubato iri muchibvira moto wekusawirirana.
Nengo yeMDCT vaJob Scala vanotaura nezvekutochwa kwavakaitwa nemapurisa mukupera kwesvondo.
Zimbabwe yobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC.
Congress yeZANU PF iri kutanga mangwana mubato iri muine kunetsana kunotyisa pakati pevanhu vanonzi vari kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nevanonzi vari kutsigirawo gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa. Nhasi vanonzi vari kutsigira vaMnangagwa vaswera vachiita misangano munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika vachikurudzira vanhu kuti varambe kutambira amai Mujuru paCongress. Vamwe vakarwa hondo yerusununguko nevechidiki vasina kuda kudomwa nemazita muZANU PF vanoti vari kuda kuratidzira zvakasimba kuti amai Mujuru vasatsike kuCongress yebato iri. Vechikwata chaamai Mujuru vanoti vari kutya kuita misangano nekuti vari kuteerwa nevanofungidzirwa kuti vasori. VaMnangagwa naamai Mujuru vanosimboti havo havana zvikwata zvavanotungamira. Bato reZANU PF riri kuita musangano wePolitbureau mangwana rozoita musangano weCentral Committee nemusi wechitatu. Studio 7 yatadza kubata mutauriri webato uye varisachigaro vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe nezveurongwa hwavo. Asi vamwe vanotsigira vaMnangagwa vaJustice Mayor Wadyajena vanomirira Goke Numbidziya vanoti ichokwadi kuti vari kukurudzira vanhu kuti vasatambire amai Mujuru. Tabatawo gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwaShebasikiti avo vari kunzi ngavaburitswe muPolitbureau nekuti vanonzi vanotsigira amai Mujuru, tikavabvunza nezvekuda kubviswa kwavo pachigaro.
Vanoziva vaBasikiti vakati ndiye mutungamiriri wedu unoenda kuCentral Committee. Ndakatoiswa panhamba 1, venhamba 2 ne3 vari sure kwangu. Saka hakuchina umwezve. Dare rePolitbureau rikavudziwa kuti Basikiti ndiye akahwina, zvikatambirwa kunzi aiwa vakahwina ndo vakatohwina ivava ndo varipo vatazoiswa mazita kuCentral Committee. Saka vanochema sure vamwe ndevekutsvaka zvigaro kuti Basikiti zvino zvaakazohwina kuda uchandita ovhashadhu apo zvino hozvavana mai mahofa vekwagutu na mangwana vekwachiri vachitaura zvaBasikiti. Hakuna unoteerera, dzinongovavo shungu dzavo dzekuti dai anga akaruza. Zvino Mwari haana kuita seizvozvo uye vanhu vekumwenedza havana kutenda izvozvo.
Ko vamwe kava vari kuti aiwa vaBasikiti vakanzi nemukuru vari muBasikiti risiririro, nekudaro havafaniri kunge vachitora chigaro ichochi vachinzi pada vari kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru.
Vanhu havazivi kuti vamugabe pavaitaura neni vachiseka neni tichifara zvedu. Ini kandini ndinomirira vamugabe kumasvingo. Patinosangana vanokwanisa kujoka neni tichitaura zvavo majokes nedi avanoda. Vamugabe havasi munhu unokurudzira mafaction. Vanokurudzira nekuziva kuti vanhu vavo vanofanira kugara vakabatana. Ndozvandakamira, ndozvataitaurirana tichitaura kuti aiwa chefu ndinongova mubhasiketi renyu, ravamugabe ndo bhasiketi rangu. Patinotaura nyangwe ivo vanoziva kuti Basikiti wakandimirira, hakuna chavanombovhunduka. nyango kumwenezi hakuna zvifaction ndo saka ndakawina vamwe masoja vaitoti mukavotera basketi tokuurayai but vakati beta muuraye nekuti basketi ndo wedu nyaya ndeyekuti basketi wakasarudzwa nevanhu ende hakuna unokwanisa kumubvisa vanhu vekumwenezi kana vakapuwa mumwe mukana wekuzondovhota mu2018 ndinoziva kuti vanongodzosera futi basketi ravo nekuti vanorida
avo vanga vari gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basketi vari parunare kumasvingo
Nengwe MDCT va Job Scala avanoti vakatochwa zvakaipisisa varumako ematikitiva nemusi wemugovera vanoti mangwana ivo nemagweta avo vari kukwirira matikitiva aya dare nevose vane chekuita nekushungurudzwa kwavo. Vascala avakambosungwa zvakare nemusi wechina vanoti vakashungurudzwa paHarare Central Police Station nemugovera mushure mekunge vazvipereka voga maoko ematikitiva eLaw and Order mangwana nemusi uyu. Vascala vanoti havana mhosva yavati vapomerwa kunze kwekungotochwa chete vachinzi vabvume kuti vakasangana nechimwe chizvarwa chekugermany muswaziland vachida kuti vapiwe zvombo zvekushandisa kubvisa mutungamiri wenyika varobert mugabe pachigaro. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Tabata Vascala kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
Pari zvino ndakunzwa nani ndakakwanisa kutorwa ndikaendeswa kuchipatara cheAvenues Clinic ndikandorapwa ukoko ndikakwanisa kupiwa mishonga yokuti ndive ndinondonwa ndakawana panzvimbo yakazorora nokuti chokutanga vakatanga kurapa injuries andakaita ipapo zvekare hypertension yangu yanga yakakwira zvakanyanya. I think nofunga nenyaya yekushungurudzwa iyoyi dai ndanga ndisina kukwanisa kukurumidzwa kumhanya kuenda kuchipatara ndaigona kuita heart attack ndikafa. Saka pari zvino ndiri nani chaizvo ndiri kwandakazorora kumatsawira nehama dzedu.
Vanhu vangada kuziva kuti chii chakatora nzvimbo kusvika muzoshungurudzwa.
Chakaitika ndechokuti ndakashevedzwa nachief superintendent officer commanding Law and Order nomusi wechishanu kuma3 o'clock zamanheru vakati Vascala tinokumbirawo kuti musvike kuno kuLaw and Order pane zvinhu zvimwe zvatoda kunzi tikuvhunzurudzei. Ndikati iko zvino ndiri kumusha kwagutu handisi kukwanisa kuti ndiuye ikoko saka chataa kutoita ndechokutoti ndakutodzoka sezvo manifomu yakuti mundi ndakutodzoka kuHarare ikoko asi na9 o'clock ndofunga kuti ndenge ndasvika ipapo. Ndo patakazotaura namagweta angu vana vamuchadhama vanga vatumwa nezimbabwe lawyers for human rights kuti vandimirire panyaya iyi kuti ndo zvaitika nobva vati hasaa ngatisonganei na9 o'clock kuLaw and Order kwacho ukoko nomusi womugovera. Saka takasongana negweta rangu nevamwe vandanga ndinawo vomusangano vatatu namagweta maviri akanga auya vamuchadhama navachimimba kuti vanditore ndiende navo ukoko. Saka tapinda mukati vamwe vatanga tainda navo vakanzi budai muno dzokerai kunze kwebuilding inoimindo kukapa kwamasiya moto yanyu. Vamuchadhama vakati no inini hazvingagoni kuti client yangu minde nayo ndisipo vakaibva naro zvikuru. Saka vakanditora nokubva vandidzika maofisi ari pasi mune rima paunderground bhanga yepaHarare Central Police Station.
Mungava neruzivo here kuti ndeve divi ripi vakanga vakukurovai uye maikwanisa here kunge muchiona kana zviso zvavo?
Ndakavaona vese kana vakandirova nezarawo zvese takatoriwana nezvese. Saka nyaya iyi ichaonekwa zvayo kumadaredzi mhosva nokuti ndiri kuitora kuendesa kumadaredzi mhosva mangwana.
Vanga vari nhengo yeMDCT vaJob Scala vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro imwe nhengo yeMDCT uye vari munyori mukuru webato iri vaDouglas Mwonzora vakasungwawo mukupera kwesvondo vachipomerwa mhosva yeukoronyera. VaMwonzora vanonzi vakashandisa mari inoita zviuru 10.5 zvemadhora yaifanirwa kunge iri mumaoko avo kuti vaichengetedze segweta. VaMwonzora vakabhadhariswa mari yechibatiso inoita madhora 500 uye vakanzi vape dare gwaro ravo rekufambisa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
vakabviswa zvisina tarukano semutungamiri wesangano revakarwa hondo yerusununguko vaJabulani Banda avo vakasungwa nemusi wechishanu vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi. Mutongi wedare iri anonzi ati vaSibanda varambe vari muusungwa kusvika pavachadzokera zvakare kudare nemusi wechitatu. Studio 7 haina kukwanisa kubata gweta ravaSibanda vasobuza Gulan Debele. VaSibanda vakabviswa pautungamiri wesangano revaimbova varwiri vehondo resununguko munguva yehondo vachinzi havana kunotsigira misangano yaiitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Vamwe mubato iri vanoti vaSibanda vakabviswa pachigaro sezvo vaionekwa sevamwe vanotsigira chikwata chinonzi chiri kutungamirwa naamai Joyce Mujuru.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Musakangana kuti munokwanisa kubata Studio 7 pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Chikwata cheIslamic State chauraya vachengetedzi vemuganhu wenyika muIraq vanosvika 16 nhasi munguva dzemashambanzou. Izvi zvaitika panzvimbo iri pamuganhu neSyria. Vamwe vachengetedzi vemuganhu vana vakuvarawo muchiitiko ichi. Kurwiswa uku kwaitika pamuzinda wemauto weAl-Walid kumavirira kwedunhu reAnbar. Harisi kuzivikanwa kuti pafowo varwisi vangani vechikwata cheIslamic State.
Vanofungidzirwa kuti inhengo dzechikwata cheBoko Haram varwisa maguta maviri ematunhu maviri ari kumaodzanyemba kweNigeria. Nzvimbo dzarwiswa ndedzepamusika panoshanda veruzhinji uye muzinda wemapurisa. Vaona zvichiitika muguta reMaidiguru mudunhu reBono vanoti pane mabhambo maviri aputika nhasi, vanhu vakakuvara, vamwe vakadimburwa makumbo. Vanhu 10 vanonzi vafa muchiitiko ichi. Ukuwo mukutanga kwezuva vagari vemuguta reDamaturu mudunhu reYobe vanoti vanofungidzirwa kuti ndevechikwata cheBoko Haram varwisawo muzinda wemapurisa.
Dare repamusoro-soro muAmerica riri kunzwa nyaya yekutaura munhu akasununguka kana kuti free speech rights, zvikuru kuvanhu vanoshandisa mashoko anotyisidzira vamwe padandemutande reFacebook. Dare iri riri kunzwa nhasi nyaya yemumwe murume akatongerwa kugara mujeri kwemakore anoda kusvika mana zvichitevera kuwanikwa aine mhosva yekuisa mashoko echimbo paFacebook anenge achituka nekuuraya mudzimai wake, kupfura vana vechikoro, pamwe nekurwisa mupurisa webazi reFederal Bureau of Investigation.
Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukurangarira zuva reInternational AIDS Day pamabiko aitwa kuVictoria Falls. Chirongwa ichi changa ichitsigirwa nedzimwe nyika dzemuAfrica dzichitungamirwa neAfrican Union. Sangano reNational AIDS Council rinoti mabiko anhasi afamba zvakanaka uye vanyarikane vanga vari pamabiko aya vanosanganisira gurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa nenhumwa dzedzimwe nyika dzemuAfrica. Dingindira ranhasi ranga riri rekuti Getting to Zero in Africa, Africa's Responsibility, Everyone's Responsibility. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reNational AIDS Council, amai Tadiwa Pfupa, vaudza Studio 7 kuti dzimwe nyika dzemuAfrica dzafadzwa nezvirongwa zviri kuitwa nenyika mukurwisa utachiona weHIV AIDS. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
ngati chirongwa chafamba zvakanaka zvikuru vanhu vauya neuwandu hwatanga tisingatombofungidziri asi tanga takagadzirira yedu kuti kunyangouya vanhu vakawanda kudaro uyezve vekune dzimwe nyika vanga vakavimbisa kuuya vauyawo vanhu vanga varipo vawana dzidziso vachinzwa kubva kune vamwe vari kurarama neutachiona kuti vakanga vasvika panguva yekuti vaifunga kuti havachazoraramizve asi pari zvino vaakurarama upenyu hwakangofanana nevevamwe vanhu vose vasina utachiona kana kuti vasati vaziva kuti vane utachiona hweHIV mutungamiriri veminister of health minister David Karenyatwa vanga varipo vakataura vamiririri vemaboka akasiyana siyana anoita zveHIV and AIDS vanga varipo vakapawo mashoko avo ekurudziro panga paine entertainment kubva kuvaimbi vakasiyana siyana nana nyanduri vemunyika inoyi vakaita sana Albert Nyati iya Sangolwane Sound Mukumba ndaona sekuti vanhu vafara zvikuru vakadzidza zvakawanda kubva pachiitiko ichochi.
Pane zvanga zvichizeyewa nhasi pane nyunyuto here yabva kune avo vari kurarama neutachiona hweHIV AIDS wavanga vachida kuti dzimwe nyikawo dzemuAfrica dzichisanganisira Zimbabwe dziwanikwe dzichitarisa kana kuti dzichizeya?
Handingati pane vazviunza senyunyuto, aiwa vanga vachingopa chikumbiro chekuti zvakataurwa kuAbuja paAbuja Declaration maringe nekubatwa kungaite vanhu vane utachiona uye kubatsirwa kwavangaita zvingaitwa sei.
Tombodzokera zvedu pane zvataurwa negurukota rezveutano vaDavid Parenyatwa. Pane zvavataura here zvingabatsire remangwana reavo vari kurarama neutachiona hweHIV AIDS?
Vaparenyatwa vanga vachikurudzira nyika dzese kuti dzikwanise idzo kuti dzibatsire vamwe vari munyika yadzo vari kurarama neutachiona hweHIV uye vachidada nenyika ino yeZimbabwe kuti nepatasvika kunyange zvazvo tichiri nezvakawanda zvatinofanira kuita asi vataridza kuti vari kufara nepatasvika pari zvino.
Pane zvamakaita here kurangarira vamwewo vakatisiya?
Hongu takaita Candlelight Memorial kurangarira wakafa nechirwere cheAIDS. Takaitira kuChinotimba Community Hall. Vanhu vakawanda vari kurarama neutachiona vakabva kumuno mumatibeleland north vakauya pachiitiko ichochi vekune dzimwe nyika vakashanya kune ino nyika vanga varipo pachiitiko ichochi pakaita nguva iyi kuti vanhu vanyore masei hama dzavo dzavari kurangarira yaiva nguva inodzora ndangariro zvakanyanyisa asi vanhu vaitenda zvekare nekuuya kwemapirisi nekubatsirwa vari kuwana kumapirisi.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reNational AIDS Council amaita Diwa Pfupa vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muVictoria Falls.
Zvichakadaro, sangano reAfrican Union iro range rakabatana nenyika pamabiko anhasi rinoti riri kufadzwa nemafambiro aita zvino. Program Advocacy and Networking Expert musangano reAfrican Union vaTawanda Chisango vanoti dzimwe nyika dzemuAfrica dziri kuda kudzidza zvirongwa zviri kufamba zvakanaka sechenational AIDS levy nechekudzivirirwa kutapurirwa kweutachiwana kubva kuna mai kuenda kuvana pakuzvarwa zvinova zviri kuitwa neZimbabwe. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye navaChisango.
Isu African Union takaona zvakakosha kuti unze hurumende dzakasiyana-siyana kubva kumativi eAfrica akasiyana-siyana nekuti Zimbabwe ine chirongwa chayakatanga muna 1999. Chirongwa ichi chakanangana nekutsvaga mari yekuti hurumende pachezvadzo nevanhu vadzo dzikwanise kuona kuti dambudziko reHIV ragadziriswa sei. Saka zvakadaro tinoona kuti paitwa maparlamentarians emuZimbabwe vakaenda kupalamendi vakatisaida kuti ngatiestablishe an AIDS levy. And that AIDS levy tikatasa between 2009 and 2014 tinoona kuti yakaraisa about 150 million. Takaona kuti i example yakanaka chaizvo kunyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica dziri kuzama zvikuru kuti dziwane mari yekutarisana nedambudziko reutachiona hweHIV.
Makatarisa zvirongwa zvamaona zvichiitwa neZimbabwe mungazoona zvichiitwa here kune dzimwe nyika dzemuAfrica?
Zvirongwa zviri kuitwa neZimbabwe tinozviona zvichikwanisa kuitwa munyika dzakasiyana siyana dzemuAfrica. Ndingatokupai mufananidzo wekuti tine hurumende dzakaita seTanzania, seKenya. Hurumende idzi dziri kutotarisa kuti dzingaitewo sechirongwa chakaita seNational AIDS Trust Fund yeZimbabwe. Tiri kutoshanda pamwe chete neGlobal Fund to fight AIDS TB and malaria kuti vape maexperiences emZimbabwe and kuti vanokwanisa sei kuestablisha their own funding mechanism mumacountries avo. Uye ndinokwanisa kukurangaridza kuti muna November takanga tiri ku New York, president wekuKenya Uhuru Kenyatta vakanga vachiunganidza vamwe vachungamiri venyika nemamwe maminister of health and economic planning vachitaura nenyaya dzakanangana nezvedomestic finance for health. Mushure mezvo takazoita rimwe gungano pamusangano unonzi African Development Forum wakaitika kuMarrakesh kuMorocco, uko kwataitaura nemakurukota efinance neeconomic development uyezve nemabankers nevanhu vese vari muprivate sector. So ndinoona zvikuru kuti nyika dziri muAfrica dzinokwanisa kubatana dzodzidza pane zviri kuitwa nevamwe kuti vakwanise kuwana mari yekubatsira pakurwisana neAIDS.
Tinoona kuti nyika dziri kuti idzo dziri kuda kuona chirwere ichochi cheAIDS uye utachiwana weHIV wadzikira mugore ra2030. Munoona izvi zvichizoitika here takanyanyotarisa nyika yeAfrica?
Kana tichitaura kuti tinoda kupedza dambudziko reAIDS by 2030, we are saying ending AIDS by 2030, nekuti hatikwanisi kueliminata HIV. Asi tinokwanisa kuona kuti vanhu vese vanoda treatment vaiswa patreatment and in that way tinobva tamake sure kuti HIV will not develop into AIDS. So we can indeed end AIDS by 2030. And then chirongwa chemukatarisa munyika dzakawanda especially dzavanoti ma22 high priority countries emuAfrica, munoona kuti chirongwa chePMTCT, elimination of further child transmission, chirongwa chiri kufamba zvakanaka kwazvo, zvekuti tinotarisira kuti at this stage nescience yatinayo nemaresources ari kumobilizewa muAfrica and internationally, hapana reason yekuti vana vaoneke vachizvarwa vaine utachiwana. Imwe nzira yatinoona tichikwanisa kupedza chirwere by 2030.
Avo vanga vari Program Advocates and Networking Expert musangano reAfrican Union vatawanda chisango vachitaura naMavelous Muhlanganya weyo Studio 7 vari parunare kuVictoria Falls.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pana 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata pachannel Zim muchishandisa decoder reWisdom kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri paWisdom, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva voribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintaneti pa www.channelzim.net.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zuva reInternational AIDS Day racherechedzwa kuVictoria Falls nasi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutira kuti tigo kufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Munhau dzedu dzemitambo, Zimbabwe iri kupembera mushure mekubudirira kuenda kumakundano emitambo yeragby e2015 Hong Kong Sevens. Ukuwo chikwata chenhabvu cheDynamos chiri mumufaro mukuru zvichitevera kutora kwachakaita mukombe weGushungo Cup. Mutorodo wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kupedza kwakaita chikwata chemachita chiri pachinhano chechitatu makwikwi eConfederation of African Rugby Sevens ayo aive nezvikwata gumi nezviviri paPrince Edward School muHarare. Kunyange hazvo mukombe wakatorwa neSouth Africa mushure mekutambura Kenya 38-5, zvikwata zviviri izvi zvaive zvisingarwire rwendo rwekuenda kuHong Kong Sevens. sezo zvitamba makundano ari pamutorotoro. Izvi zvakabva zvasiya Tunisia neZimbabwe zvichirwira rwendo urwu. Zimbabwe ndokubudirira mushure mekurova payakaita Tunisia 41-15. Makundano eHong Kong 7 anoshandiswa kutsvaga zvikwata zvinonotamba muSBC World Series, umo munotatsurana zvikwata zvinorura pasi rose, izvo zvinosanganisirawo South Africa neKenya. Zimbabwe yakwanisa zvekare kubudirira kusvika kumakundano ekugumisira munzira yekuenda kuma-2016 Rio de Janeiro Olympic Games, ayo achaona rugby chitambwa kekutanga kubvira maOlympic Games atanga kuitwa muParis, France mugore ra-1896. Mune imwewo nyaya, Dynamos neZuro yakakunda Highlanders 3-2 nemapenareti mushure mekunge Highlanders yambotungamira 2-0. Asi Dynamos ikazonwisa mikana mitatu yose, Highlanders itadza ndokutora mukombe wegushungo Victory Cup. Zvikwata zviviri izvi zvakapedza zviri mangange 0-0 pakapera mutambo. Muridzi wepembe akabva ati zvikwata izvi zviende kumapenareti sezvinodiwa nemitemo emukombe uyu. Zvinhu zvairatidza kufamba zvakanaka kudivi reHighlanders apo Charles Banda naInnocent Mafuranga vakarova mambure kaviri veDynamos akasimbara naFabrice Mimba vachitadza mikana yavo. Asi zvete zvakazowira pasi apo Highlanders yakatadza kunwisa bhora kana rimwe chete pamikana mitatu yaive yasara, Dynamos ichinwisa mabhora ayo, izvo zvakaita kuti Dynamos ikunde 3-2. Asi kunyange yakakundwa, murairidzi waHighlanders Matimate ano chikwata chake chakatamba zvakanaka munguva yemaminitsi makumi mapfumbamwe. Dynamos yakawana mari inoita iyo zviuru makumi mana nezvishanu zvemadhora, Highlanders ichiwanawo zviuru makumi matatu nezvishanu zvemadhora. Uyu wave mukombe wechipiri Dynamos itora mushure mekutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League mazuva mashoma shoma achangodarika. Vatsigiri vavo vari kupemberera zvikuru sezviri kuita vaEdison Mangwende, avo vanoti dai zvaramba zvakadaro.
Ndiri kufara kuti timu iri kuramba ichitamba bhora, ndiringotenda kudai zvaramba zvakadaro.
Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vaSpencer Majangove vanoti vanga vave kutya apo Highlanders yaive yatungamira 2-0.
Ngofara at last minute Dimbari atora.
Zvakamira zvakadai, mutambi wechikwata chemushowani Stars Zivanai Mhanda, uyo akatarudzwa kuve ndiye soka star of the year wenhabvu yepasi pasi yeNorthern Region Division 1, apiwa mukana wekuenda kuJapani kunoonekwa kuti anokwanisa here kutamba nhabvu yepamusorosoro munyika iyoyi. Mhanda, uyo akapiwa motokari yerudzi rweToyota Corolla itsva mukutarudzwa uku, anotari kutarisira kuve mutambi wekutanga muZimbabwe kukwanisa kubudirira kunotamba nhabvu munyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Kongresi yebato reZANU-PF yotanga mangwana mubato iri muchibvira moto wekusawirirana.
Nengo yeMDCT vaJob Skala vanotaura nezvekutochwa kwavakaitwa nemapurisa mukupera kwesvondo.
Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichimurara zvakanaka vateereri.
Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Z muchishandisa decoder reWiztek kubva na7pm kusvika na9pm. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Sandra Nyaira naChris Kandeli.